Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 25 Gumiguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Saka kakona kune vanhu vari kuti havasi kuziva and vari kuramba vechiti havasi kundiziva, but bhora riri kutotamba ameno kuti vari kureva kuti chii.
Kusawirirana pakati pemutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa nevanozviti ndivo munyori mukuru webato iri vasengeso Chavangu kuri kuenderera mberi.
Zvekutora kuno hatina nguva tobva musarudzo. Inavo vanhu ivavo vatakaisa isu kuti vange vachitambira makandidati edu. Saka hapana tiwani zvimwe zvese zviri kuita nezvemugodzi matsuro.
Asi vanoona nezvekufambiswa kwesarudzo mubato reCCC vaAmos Chibaya vanoti hakuna ane chigaro muCCC kunze kwemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa.
Zvinorwadza zvikuru kuona kuti vabereki nenharaunda havasi kumira pazvinzvimbo zvavo kuchengetedza vana kuti vabve mune nyaya dzekurodzwa uye kutakudzwa mutoro kwavabereki vari vadiki.
Sangano rinorwira kodzero dzevanasikana rinoti vanhu vakuru munharaunda imwe neimwe ndivana baba nana mai kuvana vose vanogara munharaunda dzavari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kusawirirana kuri kuitika pakati pemutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa nevanozviti ndivo munyori mukuru webato iri vasengeso Chavangu kuri kuramba kuchienderera mberi, vaChavangu vachiti ndivo vane masimba ekutungamira nyaya dzesarudzo dziri kuuya dzemabai election. Vachinyora padande mutande ravo reX yaimbonzi Twitter, vaChavangu neZuro vakati vachanyora tsamba kuSadak kuti ivazivise kuti ivo sebato havana dambudziko nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, vachiti chavari kuda ndechekuti vagare pasi nehurumende yeZANU-PF kuti vagone kuronga zvekuenda mberi kwenyika. Asi mukuru wevamiriri veCCC muparamende vaAmos Chibaya vanoti hakuna zvakadaro. VaChibaya vanoti vaChavangu havasi mumwe wavo mubato reCCC, chero hazvo vari kunyora tsamba dziri kutaurwa kuti ndivo munyori mukuru webato iri. Evans Zininga abata vaChavangu kuti tinzwe zvizhinji zviri kuitika.
President atoita proclamation and ZT atokumbira masignatories. Saka isusu tatoendisa masignatories acho iwawo. Saka by election. Saka kakona kune vanhu vari kuti havasi kuziva and vari kuramba vechiti havasi kundiziva, but bhora riri kutotamba ameno kuti vari kureva kuti chii. Because izvezvi vavechiti havasi kuziva kusaitwa kwaitwa marecalls. Marecalls acho azoitiwa. Saka izvezvi vari kuti havasi kuziva futi. Saka vachati havasi kuziva futi mabai elections azoitwa. Saka meno kuti vari kutsvaga kuti chii, but asi isu zvirikuenda mberi because nyika haina kumira.
Tingati vari kugadzirira kukwikwidza vakamiririra bato mumabi elections umu vatovapo zvenomination urongwa hwacho huri kufamba zvakanaka.
Zvese zviri kufamba. Isusu chati chiri kubvisa macriminals around mutungamiri zveshua tiri kuti tinobvisa vanhu vava vakasina vaka impozwa vanhu vakasina kodzero rokuti vaende kuparamende vaende kucouncil vanhu vava vakaelektwa nevanhu vakagara veripo vanozivana nevanhu ndo vanhu vachaenda kunomirira bato kumabyelections
vamwe vambotaura vachiti tiri vetriple c vari kuti vashavangu ava vanenge vakatengwa nezanu pf vateereri vanobvunzabvunza vanoda kunzwisisawo kuti zvakandomira sei kweipapapo
munhu anomirira zvinhu zvisingafambe zvakanaka kumbe uori vemusangano anotiwa hizanu pf ecio ifasi saka zvina kutanga neizvozvo zvakatanga najoshua nkomo robert mugabe akati iterrorist saka nyaya yacho iri kuramba ifamba saka hazvichinji kutiwo ndiita ndiri munhu wezanu ndiri munhu wefazi ndiri munhu wechi hazindichinji izvozvo nyaya iripo ndeyokuti hachidzokedzorere musangano kuvanhu hapana munhu anokwanisa kutora madecisions ereka saka dzokupiwa mazita chindoziva particularly from us tiri kumateveleland takabvera takataurirwa kudhara kuti imimi vana tokozani kupe vakatowa madisident vana dhavengwa vakatowa nemasiio vana welshman vakatowa nemasiio saka chinozviziva izvozvo
avo vanga vari vanozviti ndiwo munyori mukuru webato retriple c vasenge sota vangu vari parunhare kubulawayo naevans sininga westudio 7 evans abatawo mukuru wevamiriri vetriple c mudare reparamende vaamos chibaya kuti tinzwewo maonero avo
aita zvakanaka regai nditore mukana uno kuzivisa zvizvarwa zvezimbabwe macitizens ezimbabwe kuti sebato ravo retriple c rinotungamirirwa napurezidendi wevanhu baba vachamisa hatina kanzura watakarikola hatina mp watakarikola ndoenda kunyaya yematsamba amuri kuona ari kutenderera musi wa23 august gore rino pachitwe sarudzo chakatanga inomination court nomination court iyoyo isu sebato retriple c tine masignatories edu etriple c atakaendesa kuzeki musure mekunge purezidendi wevanhu purezidendi vachamisa vanyora gwaro vanyora tsamba kuzeki kuti vane mvumo yekusainira macandidates edu etriple c ndivanani vanoti ivo honorable stavle mulilo honorable bekitivanda champion innocent chakonda ndo vanhu vakasainira macandidates edu nyika yose ndivozve vane mvumo yekusainira macandidates edu setriple c
asika tsamba yavakanyora yakaenda kuzeki yakatotambirwa zvinozorevei kana sarudzo dzacho dzoitwa imi muchimira nevava ukuwo vashabangu vakamirawo nerimwe divi vachiti ndini kuno
zvatinenge tichiona haiwa ibasa rezano kuti kana mwari wekudengwa ationa mata akati nyangwe zano ikadini
saka asi hamuonere sokuti zvaakuitika izvi zvinogona kutsemura musangano vamwe voinda uko vamwe voinda uko
hakuna kunoendwa mukoma ivan triple c citizens coalition for change ibato rezvaro zvezimbabwe rinotungamirirwa napurezidendi wevanhu baba vachamisa vamwe vosava vavati vadzo kuti purezidendi wavo ndiani zvekutora kuno hatina nguva tobva musarudzo inavo vanhu ivavo vatakaisa isu kuti vange vachitandira makandidati edu saka hapana chinyuwani zvimwe zvese zviri kuita nezvemugodzi matsuro zvokutamba nemadheka pasina mvura
asi veruzhinji vaakunetseka vachibaya kuti mubato iri mamira sei vanenge vachibvunzabvunza zvakambonyatsomira sei zvii zviri kumboitika
zvandingahwereketa panhaurwa iyoyo mukoma ivan zvino haina 2/3 majority parliament chavari kuda kuchinja mutemo wokuti anenge ari purezidend matemo ake achingakwana maviri haachagoni kuenderera mberi sapurezidendi munyika ta kuti dambudzo andoita imwe temo yechitatu musuri menge vachinja mutemo wokuti 2 terms ndo nyaya iripo asi Sando zvande zvekuti ndiboni vachibudirira nekuti hatina kupusa kusataura zvino takakotira bodo titoripo ende zvatutatoziva.
Avo vange vari mukuru wevamiriri veCCC mudare reparamende vaAmos Chibaya vange vari parunhare kuHarare naEvans Sininga weStudio 7. Nemusi wechishanu chapfuura mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisa kuti nomination court yemabai elections ichagara musi wa7 Mbudzi, sarudzo dzigoitwa musi wa9 Zvita. Sangano rinorwira kodzero dzevanasikana reshamwari yemwanasikana rinoti chinonyanya kushungurudza mwoyo yavo ndechekuti munharaunda zhinji vabereki havasi kumira panzvimbo dzavo mukuchengetedza vana kuti vabve munyaya dzekurootswa. Mukuru weshamwari yevanasikana Muzvare Ekenia Chifamba vanoti nyaya iyi inofanirwa kutaurwa mudzimba nepanze vachiti munharaunda imwe neimwe vanhu vakuru ndivana baba naana mai kuvana vose vari munharaunda iyi. Naizvozvo vabereki nehama vanofanira kuona kuti vanasikana vagere zvakanaka uye kuti vakachengetedzeka.
Zvinorwadza zvikuru kuona kuti vabereki nenharaunda havasi kumira pazvinzvimbo zvavo kuchengetedza vana kuti vabve mune nyaya dzekurodzwa uye kutakudzwa mutoro kwavabereki vari vadiki. Isusu tichikura taiziya kuti mwana ndiwe munhu wese, asi iye zvino tiri kuona kuti munharaunda muri kuitika zvinhu zvinorwadza. Pane nyaya yakanetsa yekubhindura yemunhurume mukuru chaizvo akanga akaroora vanasikana vaviri vose vanga vari pasi pemakore 10 nemasere. Hapana munhu wemunharaunda akambotaura nyaya iyi. Nyaya iyi yakatozobuda mushure mokunge mumwe wevasikana ava afa aine pamuviri achibara, vanhu venharaunda ndokuzotanga kusimudza misoro.
Muzvare Chifamba, izvi zviri kuitika munharaunda dzakadini muZimbabwe?
Tiri kuona kuti izvi zviri kuitika pamakirawa aya tatichambotaura edzimwe dzisvondo dzechipostori dzakasarudzika dzekuti vanhu vanotoona varume vakuru vachirotswa vana vadiki vachivaroora asi vachiramba vakanyarara. Tiri kuona zvakare kuti kunyange mune dzimwe chechi dzechizvino zvino zvinhu izvi zviri kuitika. Tiri kuona kuti muzvikoro vana vari kumbunyikidzwa sehazvisi kutaurwa. Tiri kuona zvakare kuti mudzimuri vana vanogona kusiyiwa nevabereki vari kusara vakavatarira vachivasiya vachirodzwa nekuda kweunyiziro, uye vamwe vabereki vanoona vana sematikiti ekuyambuka kwavo kubva muurombo kuti vange vachirarama upenyu huri nani.
Munoti kuvabereki nevanhu vane hama dzine vana mudzimba, chamungavakurudzira kuita ndechipi?
Tikange tichikurukura nyaya idzi tichizvitora sekunge mwana wako mumakereke, tikadzikurukura munharaunda, tikatangira mumba chaimo kuti tirambe huipi uhwe kuti vana vanorodzwa vari vadiki, angava mwana wako, angava watete, angava womukoma, angave wemumwe munhu, zvinotibatsira zvakanyanya kuti vana ava vange vachibudirira mukati meupenyu hwavo.
Ko kuvanhurume munoti maererano nedambudziko iri, Muzvare Chifamba?
Tiri kuti isusu zvakakosha chaizvo kuti matiri kugara mesomo vanhu vechirume tinoda kuti vamire vaite sana baba sehanzvadzi kunyange kumwana asiri wako, kuti ivava vakachinja mafungiro avo, vakachinja maonero avo, vakachinja kunyangwe matauriro avo, zvinoita kuti vana vachengetedzeke uye kuramba kutora nekuroora vana vari pasi pemakore 10 nemasere.
Dambudziko rakatarisana nevanasikana iri rakanyanya kuvanasikana vari mumaruva here kana kumadhorobhawo?
Vanasikana vose vanoda kuchengetedzwa, vangave vari mumaruwa kana vari mumadhorobha, nekuti nyaya dzinobata vanasikana dzinowanzofanana. Chinosiyana chete ndekunharaunda kwavanogara kazhinji kacho uye mikana yavanowana inozosiyana. Nyaya dzakadai sekuwana ruzivo kune chekuita nezvekuzvichengetedza, ruzivo rune chekuita nekuziva zvepabonde nekushandisa zvikwanisiro yatinoti isusu comprehensive sexuality. Nyaya dzekurodzwa kwevana kunozongosiyana maitikira dzinoita uye kushandiswa kwezvinodhaka, asi tinoona kuti dzinowandira kune vasikana vari mumaruwa nekuti vanoshaya pekuwana ruzivo rwakakwana pamadande mutande nekushaya madhata anodiwa aya ekuti vakwanise kuendawo pamadande mitande uye mafoni acho ekushandisa. Vamwe vachona havakwanisezve kuzvimiririra kana kuziya kwekuenda kunomhanyara vakange vambunyikidzwa. Vamwe vacho nekushayiwa nemamiriro akaita ikonomi yedu muno muZimbabwe, vari kubva vapedzisira vana vakurodzwa uye kutadza kuenda kuchikoro.
Avo vanga vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanasikana reshamwari shamwari yevanasikana Muzvare Ekenia Chifamba, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nhasi hurumende ine zvirongwa zvakawanda zvokuratidzira munyika senzira yekucherechedza zuva rekushoropodza zvirango kana kuti Anti-Sanctions Day. Urongwa hukuru huchacherechedzwa zuva iri hunonzi huchaitirwa kuMount Darwin kuMashonaland Central nekwaMutoko mudunhu reMashonaland East. MuHarare, vashandi vehurumende vanonzi vachaforawo mumigwagwa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vachataurawo mashoko akanangana nezvirango izvi. Hurumende inoti nyika iri kutadza kusimukira nekuda kwezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumawirira. Vanongorora zvematongero enyika vachishanda nesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions kuMalisa, vaRejoice Ngwenya vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti nyaya yekuchema nezvirango haina zvairi kubatsira kunyika.
Haurongwa hwakanaka nokuti hunofambirana nemafungiro avanoitawo, nekuti vanhu vanobvumirwa kufunga mafungiro akasiyana muhurumende kana kuti munyika ine multi-party democracy. Asi chatonyatsoongora ndechekuti nyaya dzematsanzi dzanguri dzataurwa. Hapana chinenge chiri kuchinja nokuti mitemo yacho inonzi yakatemerwa masanctions iri kuramba ichingoenderera mberi. Saka hationi kuti kuramba zvichingotaurwa zvichingopembererwa pane zvazviri kubatira, nekuti hapana machinjirwo ari kuitwa nehurumende yedu inoratidza kuti vanobvumirana nezvinotaurwa nevanoti masanctions abviswe.
Asi chii chingadai chichiita kuti vachiramba vachishandisa izwi remasanctions iro kana rezvirango imuchiti hapana zvazvinoshanda?
Chiri kuva nechekuti mupolitics nini napane nzira dzakawanda dzekuita anonzi mascapegoat mapolitical excuses. Isusu tinoziva kuti hurumende yava Munangagwa iri kutadza kutonga nyika ichishandisa mitemo inobvumirwana kwete kwete kutadza kunekuUnited Nations. Uyezve vanhu vari muhurumende vanobvumirwa kuita zvavanoda. Vamwe vanoenda kuUnited Nations, vamwe vanoenda kuiriyo, kwete havarambidzwe, vanenge vachingoenda ikokoko. Asi toziva kuti kutadza kwavari kuita corruption iriko nemapolisi zavo asina kudzikamidzi ndivari kukonzera kuti muite murombo munyika. Asi kuti gasiwe yavo inge ichitengwa nepovhu vanenge vachiti masanctions tichiiraiditi, aiwa kutadza kutonga. Zvinogadzirika ngavagadzirise kuti upfumi hwenyika huenderere mberi.
Kuratidzira kwatiri kunzwa kuchaitwa munyika ikoku, kune zvakungasvitsawo here kana shoko rakungatumira kune vari kunzi vakatemera Zimbabwe zvirango ava?
Havanenge vakataridzavo, nekuti vanoziva kuti nyaya dzezvirango dziri paviri, dziri pamatongerwo anoita nyika neukama hwatinahwo nedzimwe nyika. Saka ukama hwedu nedzimwe nyika hwakanaka, nokuti maambassadors kuAmerica ekuBritain vachiri munomu, EU inongopota ichititsigirawo kumadepartment ehealth. Asi anonzi mafonetics acho kana kuti zvinonzwika munzeve kana zvichinzidzo kuZimbabwe kuri kuitwa zvamaanti-sanctions zvinenge zvichinakidza vanhu vari kuzviita vacho, asi hapana zvinobatsira. Nekuti kubvisa masanctions hunge uchipika mabhoxi acho anonzi ari kukanganisika human rights, political rights, property rights, zvese kana zvichigadziriswa ndokungati vanhu vangagara pasi ma sanctions ariko aya obviswa.
Vanoongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi reZANU-PF pamusoro penyaya iyi. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Munyu Zimbabwe mune nyaya inoti bazi rezvemukati menyika razivisa hurumende kuti rinoda mari inoita matrillion maviri emadhora emunyika yekutenga motikari itsva. MuNewsday, bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika rinoti mari yebazi iri yekushandisa mugore ra2023 yakatsakatikiswa nekudhura kwezvinhu pamwe nekudzika kweuremu hwedhora remunyika. MuNewsday makare, gurukota rinoona nezvemaindastry necommerce amaisi Tembiso Nyoni vanoyambira kuti vabva kure vanotengesa vane matakishopsi nezvimwe zvine chekuita nekutengesa vachasungwa kana vakabatwa vasina magwaro ekutengesa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vana mukomanda nanoka hwande nevamwe vese vanoteerera Studio 7. Nyika yedu izvozvi yazonyanya namo, namo yanyanya muZimbabwe. Muri kupisa nenhamo, ameno vanoti Zimbabwe yakanaka kana kuti Zimbabwe ine utongo hwejekerere vanenge vachirevei. Nhamo yashupa muZimbabwe, vanhu vari kunonga svosva nomuromo kubva pakapera mavhoti. Ameno zvii zviri kuitwa neZANU-PF kunze kwekungodhiza sadhaki, tora mabhiriyoni okundodhiza sadhaki vanhu vachifana korera, pakupamba vanhu vachiuraya vanhu vachisiya korera yakadaro. Zvavakavimbisa apa hapana kana chimwe chete chiri kuita kunze kwekutowedzerwa kwekuwedzera kwenhamo. Weduwe, nyika yedu iyi ichazonaka iyoyo? Ko dzimwe nyika dzinombopona nehondo dziya dziya? Hondo dzacho dzinenge dzamboitwa dzambotangwa nani? Hapana wangakwanisira kuti tangirawo hondo muZimbabwe shuwa? Tingamutsigira tiripo, tingaitsigira hondo iyoyo? Hapana anokwanisa kuitanga here?
ZaZimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe, vanhu vose mawandira tingaita vana veZimbabwe totiongonedzwa nemunhu wani chete, munhu umwe chete ndiri kutonetsa nyika yose. Vanhu vakangonyarara vachigoona vachiita zvavanoita, achiuraya vanhu, vachirobwa, vachidzurwa musoro, vachinzwini, vachibayiwa majekiseni avasingaziviti mishonga ipi, chii chiri kuitika, nemunhu umwe chete. Saka pakaipa. Masimba avo vamunangagwa vaende navo kudenga, vasamasiya pano pasi, vondotonga kudenga chaiko bhozi. Vakaoma, vanotonga mutongero chaiwo chaiwo. But one day zvinoiwa nangwarati.
Oraiti, ndikuda hangu kutaura pamusoro pemuchinda uyo anonzi Philip Kamutefa uyo, hanzi kwaindiye munyori anoona nezve ekufambiswa kwebasa muZANU-PF here kuCape Town. Muchinda uyu kwauyo haana chandombozivawo, zvoita zvake kutonyarara. Unoti kwanzi endai munodevelopa kumba. Kumba kwacho kunodevelopwa kunei kuZimbabwe kune nhamo yakadaro? Iye wakuti Cape Town hautiza nhamo kuZimbabwe, kwakuya kuCape Town munomo akuti endai munodevelopa. Chii chaungadevelopa kuZimbabwe? Vanhu veZANU-PF havana musoro ava, vakawachiwa pfungwa dzavo kudhara nenyaya yekuluta. Manje vanofunga kuti zvinhu zvoramba zviri kuZANU-PF side, tichada kupedzerana. Munoti kwanzi vanhu vakaita demonstration vachinyuta kuti kwanzi havazivi zvavari kuita. Ivo wakangwara here? Waizokutiza kuZimbabwe wakangwara? Ndokunzwira tsitsi murume unonzi Philipi Kamutefa. Ende kazhinji vanhu veZANU-PF hamuna musoro. Ndatenda hangu nekundipa mukana wekutaura, ndimulambo paJobheki. Ndirikurwadziwa nezviri kutaura murume, hazivi zvaanotaura murume.
PaStudio 7, nhasi ndiri kuda kunanganawo namai Munangagwa. Mai Munangagwa munhu womukadzi. Ndibvunzireiwo mai Munangagwa kuti vakapinda here mulabour kana kuti vana vavo vakaadhopta. avanzo kurwadzirwa here murume wavo achituma fazi kunoponda vanhu kudaro munhu wemudzimai avanzo kubatikana here ndarwadzirwa ini ndarwadzirwa nachidhakwa ndarwadzirwa mwoyo kubereka ndarwadzirwa vamunangagwa makahwina maelections muri kutaura tangari free and fair muri kuteerera vanhu veopposition why tiri kuzviziva muri kuda party state munyika like vana russia vari kukufurirana nachina hakuitwe maelections ndozvo muri kuda makataura mukati vachaparara vetriple c ndapota musave injecte necancerous poison muri kuvapa muri kuvaroverei muri kuva abductrinai muri kuvaroverei kwamunanga mhosva ivo ndeyei vakomana mhosva tiri kutongwa nasmith here muchena mutema tumwe mweyenyu yakaisepi kanai munotumwa mweyenyu yaka munenge makatarisa kupi mungatsike munhu nemotikari mamuradzika pamamuponda kudzura munhu nyama kudaro vakomanaka nai mwari handarwadzirwa
studio 7 mamuka sei regai nditaure kuvana vezimbabwe ndichitaura kuti nhaye vana vezimbabwe it's only less than 1000 people vari kutitomenta munyika yezimbabwe vanhu vashomanana a group of thugs less than 1000 vari kutirwadzisa then we are waiting for SADC kuti vaite zvima meeting vazodi why can't we just as Zimbabweans tomira kuti enough is enough hatichada SADC kana yakamira zvakata sei kana taka demonstrator sei kuri kuno kuSouth Africa kana kuZambia kana kuUK ZANU-PF vachatitonga kusvika taneta but I think this is the high time for us as Zimbabweans titaure kuti hatichada vanhu vari kutishungurudza vanhu vari kutipamba honai mumwe akachorwa makumbo nemota vanhu vashomanana vari kushandiswa nevashomanana vari kudya saka mashoko angu tinoti kuvana vezimbabwe ngatisami
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden vakatarisana nedambudziko guru munyaya yehondo pakati peisrael nehamas israel iri kugadzirira kupinza mauto ayo mugaza izvo zvichakonzera kuti vabiden vabetsere israel asi vachiratidzawo chido chekuchengetedza upenyu hwevanhu vemugaza vasiri mauto vabiden vakatarisanawo nedambudziko rekudzora israel mukurwisa kwayo hamas mugaza izvo zvinonzi vakatadza izvi zvingakonzera kuti dzimwe nyika dzipindire munyaya iyi dzichibetsera hamas nevanhu vemugaza sezvo nguva yedu yapera hatimbotarisa zvange zviri munhau dzanhasi kusawirirana pakati pemutungamiri webato rinopikisa reCCC Vanessa Shamisa nevanozviti ndivo munyori mukuru webato iri vasengezo chavangu kuri kuenderera mberi. Vanoona nezvokufambiswa kwesarudzo mubato reCCC vaAmos Chibaya vanoti hakuna ane chigaro muCCC kunze kwemutungamiri webato iri Vanessa Shamisa. Sangano rinorwira kodzero dzevanasikana rinoti vanhu vakuru munharaunda imwe neimwe ndivana baba naanamai kuvana vose vanogara munharaunda dzavari. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai murume wokumaChris Gande nenhau dzeSindebele.